tikonete kuti pane hurumende mbiri muZimbabwe. Pane hurumende yeMDC koya hurumende yeZANU-PF. Saka hurumende yeMDC ndiyo iri kunetseka nekutsvaga mari. Hurumende yeZANU-PF yakavanza mari mungoda vachitora mari vachibudisa kunze kwenyika. Zvakanaka kuti dinei taure kuti chokwadi kana mari ichipuwa Zimbabwe ngakuite maconditions. Asi devanzwisisawo kuti mari idzi kutombochema chema nokuti hurumende yeZimbabwe iri kubato reZANU-PF government ndiyo iri kuvaudza mari iri kukonzera budget deficit.
Tinoona kuti iro sangano riri kupikisa RDA rinoti imo muSouth Africa mune matambudziko akawanda chaizvo anofanira kunge achitariswa nehurumende yeSouth Africa vasati vafunga zvokubatsira Zimbabwe. Imi munoti chiine mazwi iwaya?
Chokwadi kuti muSouth Africa mune matambudziko akawanda, asi South Africa ndiyo inonzi midiata yenhamo dzedu dzatakatarisana nadzo. Saka ngavapiwo mukana wokuti kana pane chinogadzirisa ngachigadziriswe, nekuti pakaita problem muZimbabwe matambudziko anotowandisa. Nokuti kana Zimbabwe isina kumira mushe pakaita destabilization yekushaya mari, marefugees anowanda muSouth Africa uye umbavha hwawanda. Saka zvinyari tichivatombotibatsira kuti tigadzirise nyaya dzemari dzedu pasati paita dambudziko reutongi rakakurisa.
Semaonero enyu, zvii zvingadai zvichiitwa nehurumende yeZimbabwe kuti vawanikwe vasingazoshorwi panyaya idzodzi dzekukwereta mari?
Chokwadi yakatopedza zuva rese ndichitaura, asi tisa dareva ndezvokuti federal government yeZANU-PF vanoita saibona kuti mari dzoizi, mari dzinobuda kumaminerals, mari dzinobuda kumaparasetals. Saka treasury yedu dura redu rinofanirwa kunge chikwezva nokutora mari dzinobva kune vanhu mataxes rinenge rakashota. Kana pakagadziriswa pakabviswa hurumende yeparaagamende yeZANU-PF pakabviswa magosi eZANU-PF, tikatora mari dziri kutambiswa dzibhadhara mauta nemapurisa tine zvakadaro, mari yedu inobva yawanda. Harichatsvagi kutsvage zvikwereti nokuti kutsvaga zvikwereti kwakashata. Saka kuri kabinet tenge wakanaka nekubvisa hurumende yeumhara paragamende yeZANU-PF, tinongeva kuti mari dzedu dzimire zvakanaka.